Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kukadzi 10/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pasi rose riri kushupika nenyaya yemadrug, atipi kunyepa. Kuno kuSan Diego vanhu unongo hapana paunofamba usingaone vanhu vachitambura vari panze.
Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana matatu vari kutenga nekutengesa zvinodhaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika, retired Brigadier General Epmarcus Kananga, kumarinda eHeroes Acre. Vanhu vafa mushure merengenyeka kunyika muTurkey neSyria vadarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti 21,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1389 vanotengesa nekushandisa zvinodhaka kubva zvavakaparura chirongwa chinonzi No to Drugs, No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Nezuro mapurisa anoti akaenda panzvimbo inonzi Nzimbe pamatapi kuMbare akasunga vanhu vakawanda vainge vaine zvinodhaka. Mapurisa anoti akaita izvi mushure mekunge vanhu vavaruma nzeve. Vachinyora padande mutande reTwitter, mapurisa ati achazivisa nhasi uwandu hwevanhu vakasungwa kuMbare ava. Mukuzeya nyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSan Diego muno muAmerica, muzvare Savannah Madamombe, avo vanoshanda nesangano reDrug Rehabilitation Center riri muHarare, vanoti vari kufadzwa nechirongwa chekusungwa kwevanotengesa zvinodhaka ichi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Vabereki vari kufara mese mumagrupu. Tine magrupu atinotaura nevabereki ata tichivadzidzisa. Tiri kunzwa kufara, vanhu vese vari kufara kuti pave nekuratidza kuti pane zviri kuitika nekuti manyarariro anga zvanga zvakaita tanga tichishaya kuti tichasvika kupi. Saka rekutanga nderekuti tinofara vanhu vese vari kufara.
Imi muri kutaura kuti muri muno muAmerica kuSan Diego uko, muri kuwanikwa muri kuita mabasa api takatarisa nyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka?
Pasi rose riri kushupika nenyaya yemadrug, atidi kunyepa. Kuno kuSan Diego vanhu unongo hapana paunofamba usingaone vanhu vachitambura vari panze. Hurumende inoisa mari, vanoita zvakawanda. Ndozvatiri kuti tidzidze tione kuti zvatingatore tichiendawo zvinoenderana nesu ndezvipi zvingagone kutibatsira.
Tinoona kuti takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe vanga vari kutura mashoko avo eState of the Nation, vakataura nyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka kuti inyaya iri kushungurudza kunyange imo muno muAmerica. Pane zvingadzidzwa here?
Pane zvinodzidzwa. Hatitarisei mutemo zviri kuiswa kumba, zviri kuita kumba izvozvi. Pane mukuru wemapurisa akabuda achiti ngatitorei vanhu vanoita zvinodhaka tocriminalize, kuti vese makriminal wakawanikwa uchiputa kana kuti uchitengesa makafanana. Ngatitorei iri kunzi ngatifambei tichiita door to door tichisunga. Ndoda kutanga nenyaya yecriminalization. Chatinodzidza kune dzimwe nzvimbo dzakatanga izvi kare, criminalization kumunhu ari kushandisa madrug haishande zvachose. Tanga tafamba nenyaya iyi chaizvo, Marvelous. Tanga tafamba nayo, ndiyo yaya yatinoti stigmatization, inoita kuti vanhu vatadze kubuda pachena, vatadze kuuya kuzorapwa, vatadze kuti ndine dambudziko nekuti vanenge vaakutya, vanotya kusungwa. Tikaziva kuti kutora zvinodhaka chirwere chepfungwa, addiction chirwere chepfungwa, tinobatsirika. Kutingasunge sei uri munhu ari kurwara nechirwere chepfungwa takambosunga here vanorwara nezvirwere zvemaBP kuti muri kudyisa kana kuti mazodai mazoita zvinhu zvisirizvo aiwa asi ichi chirwere ichi vanhu havachinzwisisi saka dai hurumende yasepareta vanotengesa nevanoputa tinoziva kuti even vanoputa ivavo pane nguva yavanotengesa nekuti vanenge vasina mari asi vanenge vachitopiwa nemasupliers madistributors aya nemasupplier avo kusungwa kuri kuita vanhu kuti tiri kufara chaizvo mavhilasi asi tinoda kuti vaende kumongo pari zvino tiri kuona tumburumbururu vanhu vanenge vaine tushoma ayo maranayo kune madistributor havachengete madrugs pamba pavo havafe vakaabata asi mavhita ari kutendererayo ngavaongorore vaone kuti sei mazita aya ari kutenderera ungangotora unzwa zita rako rakutenderedzwa kunzi iwewe ndoroita madrugs ngavachienda kune vanhu vavo vamboinvestigeta sezvataona uyu wekumbara ari kunzi angachitenderera zita rake asi zvino zvanzi paenda panoonekwa paine matrackloads nematrackloads iye akutonzi akatiza ndozvatiri kuda izvozvo tiri kuda vahombe nekuti tichasungirwa mausers asi vanosupply vachisara
tiri ipapo vamwe vanga vari kuti dai hurumende kana ivo mapurisa vaisa murawo wekuti kana munhu achinge aenda kunomhanyara vanozokwanisa kunge vachimudzivirirawo kuti asazokuwadzwe neavo vanoita zvekutengesa zvinodhaka munoona sei ipapo
chokwadika ndoda makai namanje tese hatikwanisi kutaura tinotya because nyaya yemadrugs tinoiziva makateo kana ukatarisa iko kuno kuamerica kunofiwa ukatamba nemari yemunhu unofa because unenge wapinda ka pamari yake unenge wapinda ka pakumutorera kurarama kwake it's a lot of money mari iri inoitwa nemadrugs mari yakawandisa yekuti ukada kuzvipinza pakati kana napo tinototya tinotya kutotaura ndosaka usingaone tisingatauri hatitaure mazita evanhu nekuti hatina umbobo hwakakwana nyange tikange tine zvaka udzwa nevana vanenge vachiputa vamwe vanotaura kana ivo vana vacho ukada kuvatora havafe vakakutaurira kuti anovatengesera ndiani vanotya saka izvozvo zvakanaka vakazvikwanisa nekuti zvinoita kuti information iuye ibude
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanoriwana papi
vemubatira pamwe tinowanikwa pabelvedere ndopane dropping center yedu
Muzvare Savana Madamombe vanoshanda nesangano redrug rehabilitation center vange vachitaura parunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuSan Diego muno muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika retired Brigadier General Epmarcus Kananga kumarinda eHeroes Acre. Vakananga vakashaya nemusi wechina kumusha kwavo kuguruve kumashonaland central vamunangagwa vakasvika munyika nezuro vachibva kurwendo rwemazuva matatu kuequatorial guinea uko vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nemutungamiri wenyika iyi vateodore obiang nguema ushamwari pakati pezimbabwe neguinea hwakasimbaradzwa muna 2004 apo zimbabwe yakabata vamwe vanhu vainge varonga kunopidigura hurumende yekuequatorial guinea vanguema pavakatanga kutungamira nyika iyi muna 1979 apo vakapidigura hurumende vaishandisawo mauto sezvakaitwawo nemauto ezimbabwe paakapidigura hurumende yamushakabvu robert mugabe kuti vamunangagwa vatungamire muna 2017 Bato rinopikisa reMDC rinoti harisi kuzotambira gwaro rekuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino kana kuti delimitation report. Gwaro iri rakagashidzwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba. Pamutemo vamunangagwa vanofanira kuendesa gwaro iri kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette mukati memazuva 14. Asi vamwe vari kupikisa kumatare vachiti harina kuitwa nemazvo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba.
Chinu chikuru chakanyo kubuda imumu pama external resolution zaidu ndichekuti isuse msangano atibumirani ni delimitation report ya kabuda. Nikuti mkana wati delimitation report ya karambu kani nyika yese kusangani sara na president we zanu PFWari zakari president we Zimbabwe wa wamuna angagwa. Asi chimwe chakazo dikachikamaza ndichekuti juma recommendations akaitwa na wamuna angagwa anakupublicize kwa. Seju akaitwa ma arguments akaitwa ni msangano yedu ni mwe msangano ni mangu mapato ni mapoka akawanda.
Kosei murugu tishaka kosha kutishaka taurwa na vamunangagwa zvizivikano
kana zviri zvino zvivano weZimbabwe zvejekerere sei ma recommendations za vamunangagwa akawigiridzwa pasi pe carpet saka naizvo zvaizvo ndo zvimwe zvaita kuti tisu tinyanye kupokana nekuti izvi zvakuita kuti munhu ndiye anenge ari referee ndiye anenge ari examiner ndiye anenge ari futi munyori webvunzo dzacho idzodzo saka uku tirikuona kunge zvinonziva munangagwa nezanu PF vari kukama mukaka vakakora kare isu vano weZimbabwe tichikamiswa mukaka mumbishi tonzi timirire kuzopiwa sadza kana mukaka wedu ya kora iyo watu gutakari. Saka delimitation report hii tukuti ilikuwa kwe mtemo ni kutiaka siya zunza kawanda zunga sataka taura ndezo kuti ma results essences ana kubuda pachena.
Pani dambu zikurei papa.
Amunga bese imimi delimitation report ni ma preliminary results ma results hacho chayo chayo essences asata abuda. Saka isusu tichande rambiri ni kutara ni mangu masangano tichande rambiri ni kutara kuti report hii hainakunaka ni kuti isu tukona uti election ni munu Zimbabwe ya embu faya kachinja chume chinu kunze kwekunza nzara nebo poto kwa nawe Zimbabwe. Isu tuda sabitu za kachena uye zimu nesa nenga wina tosa pota nenga wina ni kutika na za kachena azitu tunabitichirwi sana.
Ko sebato mshaita sei kutwagarutzi giro pambiri pesa ruzo zirikuta risirwa kuitwa muna nyama vuvuizi.
Chinu chikuru chetakatendirana standing committee yakaitwa ni zuro chinu chikuru chekuti ngati simbisi mbambo nekana kuti waru we msangano. Kwa wana kuti mastructures edu mumatirima na mama provinces mama districts nema wards ari intact tuona kuti zvigaro zvese zvine vanhu nekuti ndivo mafoot soldiers. Chinhu chepiri inyaya yemanifesto yedu kuti inofanira kunge iri pro poor, inofanira kunge iri pro worker sezvo munozivaimi kuti musangano weMDC wakabva kuashandi. Musangano weMDC ndewe varombo, ndewe kumaruwa, ndewe kumaprazi. Uyezvo musangano weMDC wakanyanya kusafa makora akatera akaperayo
ine chikonzero che
nenyaya dzeviolence. Saka isusu munyaya yemanifesto yedu tiri kuti tinoda sarudzo dzakachena dzisina violence.
Va Lloyd Damba ndivo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Nation Address. Ramaphosa vakatenda kuti dambudziko remagetsi rasvika pakaipisisa kana kuti yave State of Disaster. Vakati vachadoma gurukota rinenge richishanda muhofisi mavo richiona nezvemagetsi uye vakati vemakambani vachatenga magetsi avoga vachibvisirwa mimwe mitero. Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yakatanga muna 2008 asi iko zvino yasvika pakaipisisa. Nengo dzebato rinopikisa reEFF dzakadzingwa mudare reparamende mushure mekuratidzira. South Africa handiyo chete nyika yekuchamhembe kweAfrica ine dambudziko iri sezvo Zambia neZimbabwe dzakatarisana nedambudziko remagetsi mushure mekunge Lake Kariba raderera mvura. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongero wenyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswane University muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Inauro yaturwa navaRamaphosa nerumwe rutivi tinoti vazamawo nepavagona napo nekuda kwekuti vari kutungamira munguva yakaoma vari kutungamira tichangobva kuvane denda reCOVID-19 zvakazunguza magariro evanhu nezveupfumi. Asi tikanyatsoongorora havana zvitsva zvakanyanya zvavari kuunza zvinoita kuti upenyu hwevana veSouth Africa hushanduke zvakanyanya. Hongu taona panyaya yemagetsi vataura kuti vari kuidiclare kuti iite State of the Emergency kuita kuti vagone kuibata neudzamu uye nechimbi-chimbi. Asi pane dzimwe nyaya dzese handina kunyanya kuona zvandingatini mutungamiri wenyika ataura zvinoshandura upenyu hwevana veSouth Africa.
Zvino tine zvizvarwawo zveZimbabwe zvakawanda zviriko kuSouth Africa uko, nekudyidzana kweSouth Africa neZimbabwe. Amene mumashoko avaRamaphosa munewo here zvimwe zvavabata zvingabatewo Zimbabwe kana zvizvarwa zveZimbabwe?
Hapana pandanzwa pavataura nyaya inobata vana veZimbabwe. Vataura nezveAfrica jekerere, vachiti South Africa inoshuva kuti kuve neAfrica iri kubudirira, kuve neAfrica yakagadzikana iri kufamba ichiendawo mberi semakontinenti mamwewo. Asi paZimbabwe ndambofunga kuti pamwe vachabata nyaya. Vana veZimbabwe vari muno vari kutarisirwa kunzi mapemiti avo ari kupera muna June, asi havana kuibata. Ndafungawo kuti pamwe vachataura nyaya yekuti tichange tiine sarudzo mugore rino ra2023 kusanganisira munyika yeZimbabwe, asi havana kuibata nyaya iyoyo.
Makatarisa kuri kuendawo nyika yeSouth Africa nemashoko anga achiturwa navaRamaphosa, ndanzwa vachikota vana Mandela apo nepapo vachidai. Munoona ichizofamba here negwara ravari kunangana naro vaRamaphosa?
Pekutaura kwandaita pekutanga, vazininga vaRamaphosa vari kutungamira panguva yakaoma. Vari kuzama nepavanogona chokuona vari kuedza kumutsiridza mweya wevatungamiri wemumwe wevatungamiri anga ari mukuru anoyemurika zvikuru vaMandela. Asi mamiriro azvakaita chokwadi ndeyekuti nekuti tikatarisa zvavari kutaura nezviri kuitika munyika, munoriona kuti pane mukaha mukuru. Tingatarisa kunyaya dzekuparwa kwemhosva, kunyaya dzezveupfumi, kunyaya dzekushayikwa kwemabasa, zvese zviri kungoenda nenzira isiri kutarisirwa nevana veSouth Africa. Asi ivo munhauro yavo vari kuedza kutaura kuti aiwa hurumende ine zvairi kuita pano nepapo. Hazvisi kusangana zvavari kutaura nezviri kuitika munyika, hazvisi kusangana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vange vari parunhare vari muPretoria. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau mangwanani ano. Bepa nhau rebadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti muzvinafundo Lovemo Maduku vari kuyambira kuti sarudzo dzemunyika dzinogona kusviba, nenyaya yemashoko ari kupesana kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvekuganurwa kwematunhu anoshandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report. Zek Inoti yakapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro rekupedzisira, asi hofisi yemutungamiri wenyika iri kuti yakapiwa gwaro rinokwanisa kuwedzerwa kana kubviswa zvimwe. Pamutemo vaMaduku vanoti hapana chinofanira kuwedzerwa kana vaMnangagwa vapiwa gwaro iri kechipiri. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association kuti vaite kongresi yavo kana sarudzo dzapera. Mutsamba kusangano iri vaMnangagwa vanonzi vati vari kuda kunge varipowo pakongresi iyi, asi vakumbira kuti iitwe sarudzo dzapera. MuChronicle mune nyaya yekuti Rengini Bus Terminus yave kuita kunge dongo sezvo vemabhazi vasiri kuda kuishandisa. Rengini iri mumusha wevazhinji wemakokova uye yaimboshandiswa nevemabhazi vakawanda mumakore adarika. Vemabhazi ava vave kushandisa nzvimbo dzisiri pamutemo. Mukupeta zviri mumapepanhau, pepanhau repadande mutande reNews Hawks rine nyaya yekuti pane vaPeter Tambudze vakasungwa kuMessina kuSouth Africa mushure mekujamba bhodha reBeit Bridge vachipinda muSouth Africa nemidzanga yefodya yemari inosvika marand mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million rand. Yave nguva yenyu vatereri yekutaura Omega zvamunofunga.
Gwaro irore 53% ichokwadi inohwina triple C. Asi kuti ivo vachamisa ka ngavachifamba Zimbabwe yese. Nekuti ndiri kushamisika kwasara mwedzi mushoma shoma kuti vanhu vanovhota. Mwedzi yasara yevanozozvigona here kuti vapedze Zimbabwe yese nemarali. Marali ngaachitanga ndozvandiri kutaura. Vana Amos Chibaya uko varongi vemusangano. Marari ngaachitanga. Nzvimbo dzakambosvikwa pamabaelection ndodzopedzisira dzisina kumbovhera dzasvikwa. Motanga idzodzo. Motanga kumboenda idzodzo.
Kadi pa Studio 7 apo tinomutenda nebasa ramuri kuita pasi rose nepfenyu rejekesere inosunungure zvokwadi isingavadzi isingasarore. Taida ndichida kuti pachirongwa chamuita nemusi wemugovera musoro wacho unzi zviri muchinokoro pakupera kwevhiki muStudio 7 vachihoka mbuka yakanonzika mukoma ketai kunzi dai uriwe. Kuziva kuti dai uriwe waroha kana kuti wakwatsa kana kuti washinyiwa kana kuti wasungwa waiwa sei, dai uri wareba nhema waiwa sei, kana kuti wadzvanyiriba waiwa sei. Chirongwa chinoitwa nesande chamadzimai, saka ndaida kuti chinzi choo pamhepo namadzimai ejekesere vachimbwa kambo kamukomana nedidembo kakanonzi vaine vana vavo. Saka zvigono kusunungura vana madzimai vagona kunofarawo vachinzwa chirongwa ichi vaisunungura ndivo vanotaura zviri muchinokoro. Saka tatenda ndini munoona wavha munemo vachivi Zimbabwe, nyika yemadzimbabwe. Tatenda.
PaStudio 7 apo murisei vashamarari vose vana Chimakandemire vana Blessing Zulu vana Tanonoka Wande nana Tete Mavelasi mese munofara here nebasa ramunoita iri. Nokutendai munotifanawo dzisina kwadzakarerekera zuva nezuva. Toda kunyanya kutendesa WCCC kuti inzizikanwe sebozo Studio 7. Toda kupindura vatagwirei vachangobva kutaurawo vari kuti hanzi chiprofita ndechenhema. Ndiri kuona sokuti chiprofita ichi ndechechokwadi, ndozviripo, ndozvirimuvanhu. Ndodzoka kunawe Damba. Damba dai wagara watsvaka pati wakatoziwa namunzora. Munzora watova kuzanu kare, iwe ndiwo woga wasara kuzanu MDC koko kwauriko. Ende kutoti irambe ichinzi MDC kuda kweMDC Alliance yakatochovha iripo ya 2008 neya 2013 yauri kutaurai zvakatosiyana, because paipa vanhu vaita tsvangira vaiva vasingadi Monzora. Saka yakangozotorwa naMonzora zvakabva zvavharana. Saka gara waziva kukinda bro.
PaStudio 7 apo, PaStudio 7 apo, tinokumbirwa kuti mupoto muchiverengawo manenge maaudio edu. Tanofanira kutumidze maaudio asingamboverengwi. Inini pfungwa yangu yanga iri yekuti chirongwa chemugovera ngachinzi icho hurukuro dzechinyakare kwozita chemusi wesvondo ngaidzinzi icho chirongwa chedu chinzi icho hurukuro dzamadzimai. Ndo kufungawo kwangu kwandiri kuitawo. Potaivo wedu vemuchitiverengerawo maodhi yedu. Ndatenda zvangu ndichifi pagoko apa.
Vashamarari vangu vose vakanaka, tinoti maswera sei. Ini ndoda kutaura pamusoro paMonzora nevatungamiriri vezanup nevafana vezanupf vakaiswa manje manje. VaMonzora, musada kutikandira dhini, musavhiringidza, musada kuvhiringidza vana veZimbabwe. Kana makadamwa henyu kunzi muputse musangano weTriple C, itai zvekuputsa musangano weTriple C kwete kuputsa brains vanhu. Asi hamuna kwamunoinda, nekuti munhu wese uri kuonai hamuna kuvanda kana zuva rimwe chete, makahwanda nechigumwe kana kuvanda nerumbuswa semhashu. Siyai zvamoita sangano nyahuwani kana 1% kana kamwe pamavhoti. Ndoda kuti kuna togarepi nawoyo namugwadi. Imi ndini ndumure dzezanupf imi maakusa kura mgura mchishandi siwa kunzi mgune ukoa siyana ene zamneita mre wana wadikini siyana ene kushandi kwa wakuru wa rimbeli kwenye wazi kupota uraja mre kuta uraja zili nita amchida kusi barusha mwa kuzina msoro ni wana wakura ene mangwana tinenge tine eme hapa toku nyati sai siya iwan waike sarutu zao za wanoda kwete kuda kunye pera wanu za mwote uraja atenda zangu Studio 7 dini chiko patembisa zakare gala nzwe wafana wadiki stere wana mazira niswa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tokupai mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mumusangano uchangobva kuitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly vakasimbisa rutsigiro rwavo kuUkraine apo iri kuzvidzivirira kubva mukurwiswa zvine hutsinye neRussia. Gurukota vaBlinken vakarumbidza Britain nekuzvipira kwayo kutumira kuUkraine motokari dzehondo dzerudzi rweChallenger 2 nezvimwe zvombo zvehondo pamusoro zvikwanisiro zvicharamba zvichisimbisa nekuwedzera kune zvakawaniswa kare neAmerica. Vakati tinoramba takabatana mukusimbisa rubatsiro rwedu kuvanhu vekuUkraine. Vakati wokudzivirira kutambura kwevanhu kwakanyanya, America yapindirawo mukumanikidza kuburikidza nezvirango uye kuisa mitemo inoona matengeserwo ezvinhu kunze neMoscow zvakanangana nekushayisa Russia zviwanikwa zvainoda mukuramba ichibvirisa zvombo zvayo muhondo iyi. Vakati tiri kutora matanho aya nemamwe akawanda kuitira kuisa Ukraine pachinzvimbo chapamusoro-soro kana mukana wenhaurirano wakazonyuka kuitira kuti pazove nerunyararo rwakakodzera uye rwenguva ndefu. Panyaya yeIran, vaBlinken vakati America inomira nehurumende yeBritain mukushoropodza kuurayiwa neIran kwechizvarwa chenyika mbiri dzinoti Iran neBritain vaAlizera Akbari izvo zvaive nezvematongerwo enyika mukati uye zvisina kukodzera. Vakati zvinoenderana nekushungurudzwa nehurumende, kukandwa majeri, kutochwa, kumanikidzwa kubvuma mhosva nekuurayiwa kwevanhu kusina tsarukano. VaBlinken vakati ticharamba tichishanda neBritain nemadzisawira edu kubata utungamiri hweIran nemhosva idzi pamwe nekumwe kushungurudzwa kwevanhu. Vakati ticharamba takamira nezvizvarwa zveIran zvine ushingi zviri kurwira kodzero dzazvo zvichitungamirirwa nemadzimai echidiki, zvese izvi pameso peudzvanyiriri hwakawedzerwa. People's Republic of China yakavewo imwe yehurukuro dzakaitwa. Gurukota vaBlinken vakatambira kuzvipira kweBritain kudzamisa urongwa hweIndo-Pacific. Vakati tinotarisira kuramba tiine kurovana masoro munyaya dzakawanda mudunhu kusanganisira kuchengetedza runyararo nekugadzikana muTaiwan Strait yose. Panyaya yeNorthern Ireland, gurukota vaBlinken vakasimbisa rutsigiro rweAmerica pachibvumirano cheBelfast Good Friday Agreement. America inotenda kuti panofanirwa kuve nenhaurirano dzekupedza gakava pakutevedzerwa kwechibvumirano cheNorthern Ireland Protocol chinotambirwa nemativi ose. Britain neEuropean Union dzichangobva mukubudirira munhaurirano dzakanangana mukuwirirana. America neBritain vakadaro vaBlinken dziri kuwedzera chimwe chitsauko munhoroondo yakareba kwazvo pamusoro peukama hwakakosha panguva iyo hwaigona kunge husina kukosha zvakanyanya uye husina kusimba zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington.
Tinotarisazve misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana matatu vari kutenga nekutengesa zvinodhaka. Mutungamiri wenyika yeAmerica yeZimbabwe vamunangagwa vanotarisirwa nhasi kuviga gamba renyika, retired brigadier general Kananga kumarinda Heroes Acre. Tabata shika kumagumo echirongwa chanasi ndoku uoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndoku siyaimu ina Chris Gande achikupa echirongwa cheIsiNdebele.